Vashandi vakasungwa ava ndeve Zimbabwe Election Support Network, Election Resource Center, nevesangano rinozviti Team Pachedu, uye vaonekwa nemagweta avo paHarare Central Police Station. Asi vachitaura ne Studio 7 nhasi masikati, vasungwa ava vasati vaonekwa nemagweta avo, vanoona nezvekubuda nekupinda kwemashoko muElection Resource Center, vatakunda tsunga, vatsutsumwa chose nekusungwa kwavo.
Nezuro muswa 23 August muswa election kuma 8 dzemanheru pakasvika mapurisa ku data center re ERC nezesni wakasunga vashandi vaishata pa data center ipapapo. Isusu chirungoti shamisa se ERC ndechekuti vanhu vakasungwa nezuro havasati vapiwa nguva yekuti vasangana nemalawyers avo vatsanangurire malawyers kuti vakasungirwei.
Hatina kukwanisa kutaura nerimwe remagweta evasungwa ava, Muzvare Roseline Hanzi, mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asi Muzvare Hanzi vanyora padande mutande kuti vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekutyora Section 66 yeElectoral Act. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati ivo mhosva yevasungwa ava ichanzwika kumatare.
You will see when they appear in court. You will see the charges. Definitely the charges are there. You will see when the charges are being reviewed in court. But as far as I'm concerned, if you contravene the country's laws, so the due process of the law must be allowed to take effect.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaHarashwiti Mukundu vati kusungwa kwevanhu ava kunoburisa hudzvanyiriri webato riri kutonga reZANU-PF.
Kusungwa kwakaitwa vashandi vemasangano akazvimirira oga anoongorora kufambiswa kwesarudzo Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kunoburitsa hudzvanyiriri nekutya kuri kuitika mubato reZANU-PF. Masangano aya haasi masangano asingazivikanwi, masangano anoshanda zviri pamutemo munyika yeZimbabwe. Zviri kuitwa izvi kuvhundutsira, zviri kuitwa izvi kumbunyikidza.
Mumwe wevatsigiri vebato Tore Triple C vaElvis Mugari vashorawo kuita kwemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba, avo vanofungidzirwa kuti vakabata nzira bato reTriple C mumhaka iri kupomerwa vashandi veZesni neERC, vachitaura padande mutande ravo reTwitter.
Saka zviri kutaurwa navacharamba ndezvemugodzi matsuro zvekuti CC yanga iri involved pane vanhu veZesni neERC vaita basa ravo. Tinoziva vanhu ava veElectoral Resource Center, Election Resource Center neZesni vanoita basa iroro. Ibasa ravo sisivu society nyika yoga yoga ine maorganizations anoita saizvozvo.
Asi mukuru wezvekubuda nekupinda kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vati igaro ziva kuti mutemo unofanira kutevedzerwa.
Mutemo ndonamo inotibatanidza tose senyika, nekuti ndiyo inotigavhena kuti tizive pekutangira nepekugumira chokuita nechekusaita. Kana veZESN neveERC vachiti kusungwa kwavaita nekubatirwa midziyo yavo namapurisa hakusi pamutemo, vane mvumo yekuenda kumataredzi mhosva vonetsana navo kuti zvavanga vachiita zvinenge zviri pamutemo here. Asi chatinongokurudzira ndechekuti kana pane havhuna mutemo, mapurisa ngaabati.
Sarudzo dzakaitwa nezuro munyika, ikuwo dzikapfuma dzichienderera mberi mune dzimwe nzvimbo. Nhasi pasina mufaro kune vanovhota vazhinji mumaguta nechikonzero chekusavepo kwezvikwanisiro zvekuvhota pavaivhotera, zvichisakisa kunonoka kwekuvhota. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.